Ditare you dari kutve babave.
Vachitaura pamusangano wechimakumi mana nepfumba mumwe wemafundisi epasi rose echechi yezayoja waitirwa muHarare, mutungamiri wesvondo iyi Archbishop Ezekiel Guti vakurudzira mafundisi esvondo yavo kuti vave vanhu vasina uori uye kuti vave vanokwanisa kumira muutsvene kuitira kuti zvavanoparidza zvitambirike kune vava vanoparidzira. Mashoko avaGuti atsinhirwa nemutungamiriri wenyika vaEmerson Mnangagwa, avo vati hurumende yavo yakazvipira kurwisana neuori uhwo hunonzi hwatekeshera muhurumende. VaMnangagwa vati makurukota ehurumende yavo anofanirawo kusiyana nenyaya dzeuori.
Baba vaGuti anene mungazondipawo zvamaverenga zvemapasta kudazozviverengera maminista angu. Hazvimboshandi kumapasta chete, ndine vanguwo mapasta munyika. Ndoda kuvaverengera zvamaverengera mapasta enyu, zvandifadza. Ngava zvininipise vasangopopota vachingopopota. Ngavazive kuti havasi voga vanoruzivo, ngavarambe vachitutsira ruzivo rwavanarwo. Pamusoro paizvozvo, we have said and I also say we must uphold a culture of hard honest work. Mazvitaura.
Asi mutungamiri weMDC vaNelson Chamisa vakaudza vatsigiri vavo muHarare svondo rapera kuti hurumende yavaMnangagwa haina kumira pachokwadi panyaya yekurwisa uori.
Kune vanobavaya kana kuti vanobvisirwa nemweya wokukumbira nechemumwoyo, muchabatwa neurimbo, muchabatwa norukwa. Rwendo rwuno hakuna kwamunoenda. Ndava takaisa boka, a panel called the Integrity and Accountability Panel, which is chaired by Advocate Tabani Mpofu. They started doing work.
VaMnangagwa vakurudzirawo vedzisvondo kuti vanamatire nyika igare iine runyararo.
Makare kare vaJudha vaitiwo ndo vanamata Mwari mupenyu. Vamwe vose vakanga vakakomberedza Israeri vainamata zvirezwa. Zvanzi na Professor Guti, I am the servant of the living God. Ndini muranda waMwari mupenyu, ndoparidza shoko benyu.
Mumwe mufundisi wesvondo iyi amai Sibongile Mkize vati sevedzisvondo havasi kuzoneta kuona kuti nyaya dzokurwisana neuori pamwe neutungamiriri hwakanaka zvatevedzerwa nevanenge vari muhurumende.
We are going to take that very seriously.
Izvi tinozvikoshesa uye ticharamba tichitevera vakuru vari muhurumende kuitira kuti izvi zvigoitika.
VaNesbet Muriengwe, avo vanga vari mumwe wevafundisi vanga vachipinda musangano uyu, vati zvavadzidza pamusangano uyu zvinhu zvichabatsirawo nyika kuburikidza nekuparidza kwavanenge vachiita.
Kuva pano sevafundisi tiri kudzidziswa kana tikurayirwa tiri pamwe chete, so that the church yedu yezaija Forward in Faith tinoramba tine chinangwa chimwe chete, tichiteedzera vision imwe chete, tisingatsautsiki, nekuti isoko ratiri kupiwa se the whole world vatungamiriri tiri pamwe chete.
Zvichakadai vaMnangagwa vatenda svondo yezayoja nekuvaka zvikoro pamwe nekubatsira kwakaitwa nesvondo iyi nezvekudya nezvekupfeka kune vakawirwa nedambudziko remafashamo emvura yecyclone Idai gore rapera. Musangano wezayoja uyu uyo wapindwa nemafundisi anodarika zviuru zvishanu kubva kunyika dzakasiyana siyana pasi rose unoitwa gore rega rega, uye musangano uyu wanga uri wechimakumi mana nepfumbamwe kubva pakavambwa chechi yezayoja muna 1960. VaMnangagwa vatorawo mukana uyu kukorokotedza chechi iyi nekusvitsa kwayaita makore makumi matanhatu gore rino kubva zvayavambwa.
ngaripudze baba vedu.
Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Baba, ndigare ngaripudze.